Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 19, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC. Mutumbi wavatsvangirai unosvika kubuhera uko kwawaendeswa nechikopokopo chehurumende. Veruzhinji nhasi vapiwa mukana wekuonekana nemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, apo mutumbi wavo wapfuudzwa nepamuzinda webato reMDCT paHarvest House muHarare ukazoendeswa kuFreedom Square. Kubulawayo vanhu vakawanda vabva kunzvimbo dziri kure mumatunhu eMatabeleland vatakurwa nemabhazi kuenda kubuhera mudunhu reManicaland, uko mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kuzovigwa mangwana. America inocherechedza zuva revatungamiri venyika, kana kuti President's Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wedu wenhau Leda Moyo ari kubohera kwasvika mutumbi wavatsvangirai nechikopokopo. Tichiri kuedza kumubata kuti tinzwe zvizhinji maererano nemamiriro azvakaita ikoko. Zvichakadaro, veruzhinji nhasi vapiwa mukana wekuonekana nemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangiraiwo, apo mutumbi wavo wapfuudzwa nepamuzinda webato reMDCT paHarvest House muHarare ukazoendeswa kuBulawayo. Vanhu vakawanda vabvawo kuBulawayo ruregerero ipapo, vose vachiedza kunozadzisa chiitiko chekuonekana nemukuru wenyika nemukuru wemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Regai tinzwe nyaya inotevera.
Vashitaura pamusangano weveruzhinji wokupedzisira wokuperekedza vaMorgan Tsvangirai, avo vakashayika nechitatu svondo rapera uyo waitirwa paFreedom Square muHarare nhasi, vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa, vaudza vatsigiri vebato ravo kuti vachagadzirisana nevamwe vatungamiri mubato ravo kuti vaende kusarudzo dzegore rinovakabatana. Vachamisa vati vatsvangirai vaiva munhu aida kubatanidza vanhu vose, ndosaka vakaita kuti vatungamiriri vemapato anopikisa vabatane pasi peMDC Alliance kuti vaite chinhu chimwe chete musarudzo. Vachamisa vati vachaedza kuti vabatane nevatevedzeri vemutungamiriri webato Amai Tokozani Kupe nava Elias Mudzuri zvichitevera makakatanwa ari muMDC panyaya yekuti ofano bata chigaro chavatsvangirai ndiani.
We have done what is necessary to make sure kuti mupata hamuna vacuum leadership. Zvatakaita zviri perfectly constitutional. Tapedza izvozvo takuenda ku next phase, which is to go back to the council and make sure kuti tiri kuita the processes zvinodikwa internally. What we are not going to allow is a situation yekuti ndatonga watonga. Tinozviziva kuti kumusoro kunogona kuita musindo. Musoro ugotema asazvive kuti mutumbi unenge uchirwara. Musoro ukatema vatungamiri aziva kuti bombo yekuronzera kama wakaringa nzira. Musakama makatarisa mugaba muchidambura munyama. Zivaiti kana muri vatungamiri muri mabhareti hamusi musoro. Mukakanganisa vanhu vanokubvisai musoro wosara uripo.
Zvichitevera kukandirana makobvu nematete kuri kuitwa muMDC panyaya yekuti achatsiva vatsvangirai ndiani, dangwe ravatsvangirai vaEdwin Tsvangirai vakurudzira vari mubato kuti vabatane kuitira kuti vagokunda musarudzo uye vasiye mhuri ichichema baba vavo murunyararo.
Inini ndakachikodawo kuti nditi kune bato reMDC panguva ino yekai dai mangwanisa kutibatsira nekutiremekedzawo semhuri sawane kunge pane mhirizhonga kunge pane pane kubata kukakatanwa nekuti mushakabvu ndozvaaida kuti vanhu vabatane tinge tiri pamwe chete tiri mhuri imwe chete struggle haisati yapera ichiri kuendera mberi ende simba ticharida rakawanda rekuti tikwanise kukunda saka ngatisakwanise tichikakatira naye zvino izvi tichine rwendo rwekuenda ini ndandine pfungwa dzekuti dai kurunzi zvaita hazvo pakwanisa kuti paite setup yekuti mudhara azowanikwa achinzi pane leadership academy ichazomuteedzera ichadevelopa maleaders nemakaders epati nevamwe vanenge vachida kuita leadership development tichingoenda takadaro nekuti hatoda kuti mashandiro avakaita agumire panzira tinoda kuti zviendere mberi zvirambe zvakadaro tichingovarangarira tichingoramba tichivarangarira
zvichakadai vachamisa vashora hurumende yavaemarson munangagwa nekupa ruremekedzo rwekutakura vatsvangirai nechikopokopo chemasoja kuenda kumusha kwavo kubhuyera asi vakatadza kuvaremekedza vachiri vapenyu
ndosaka ndichiti nhasi tiri kuremekedza gamba nhasi tiri kuremekedza gamba gamba ratiri kuremekedza ratadza kuitwa national hero nevakomana That is part of the reason why we want to change this government. Because we want heroes to be determined by the people of Zimbabwe through stakeholders. Kwete kuita vanhu vebato. Part of what we are going to do tapinda mugovernment kutanga muna September is to make sure kuti maheroes achaitwe nebato anoitwa neindependent body renyika rinoita confer hero status.
Vachamisa vatiwo vanoziva zvose zvaidiwa navatsvangirai sezvo vakafamba vose kubva muna 1999 pakavambwa MDC kusvikira vatsvangirai vashayika vati vatsvangirai vangafara zvikuru kana ZANU-PF ikabviswa muutongi
tichabeka shuwa kuti zvinhu zvinoenda mberi takabatanidza musangano toita kuti zvinhu zvoti zvofamba zvakanaka tinenge tichimeka shuwa kuti patinoenda kuelection takudzai program kana tazoita kuti tabvumidzwa nenational executive necouncil nemaprograms edu achienda mberi so don't be disturbed don't be confused
ataura akamirira mubatanidzwa wemdc alliance uye vari mutungamiriri wezimbabwe people first vaagripa mutambara vati semubatanidzwa vacharamba vakabatana sezvakasiyiwa zvarongwa navatsvangirai vatsvangirai vakatarisirwa kuradzikwa mangwana masikati nenguva dza2 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
todzokera kunhau yekubulawayo uko vanhu vakawanda vabva kunzvimbo dziri kure nemumatunhu evatebeleland vatakurwa nemabhazi kuenda kubhohera kudunhu remanikaland uko mutungamiriri wemdct vamogeni tsvangirai vari kuzovigwa mangwana taurai shava anoti panyaya inotevera
vamwe vevanhu ava vati vaona zvakakosha kuti vange varipo pakuvigwa kwavatsvangirai sezvo vange vari mutungamiri wavo wavaida nenzira isingakwanisike kutsanangurika muzvaresi usisi weadams vanove muteedzeri wemunyori mubato remdct mudunhu rebulawayo vaudza studio 7 kuti zvisinei kuti kubhuyera kure zvakadii vanhu vabva kunzvimbo dzakadai sebhinga nebate bridge kuti vaende kunoviga vatsvangirai semucherechedzo wekuremekedza gamba ravo
tiri kubuda takawanda chaizvo nevamwe vari kubva kumat north nevamwe kumat south tine vamwe futi vari kubva kusouth africa vari pano toda kuenda in our numbers kuti tinoratidza kuti baba vedu tanga tichivaremekedza sei kubhuyera takambokuenda tichinoviga mai Susan Tsvangirai pavakashayika tinoziva kuti kure but hatina basa nedistance chero taenda kunoviga gamba redu hazviiti kuti gamba rinovigwa isusu semhuri yatsvangirai tisipo
amaita ndazani mhlanga vanove mugari wemubulawayo vativo iwo semunaitevera nekutsigira vatsvangirai zvikuru moyo wavo ungagadzikana pakurwadziwa kwavari kuita nekufa kwavatsvangirai kana vakave pakuvigwa kwavo
tikuda kunopaya our last respect to that man because since the formation of the party she has been very brave vakapindana netsekwende dzakawanda wanda asa vana vambodzokera mashure isi tikaona sekuti was the right person to follow saka tiri kudai ishungu dzekuda kunoona chaizvo izvo pavakazvarwa pamusha pavo nepavachachengetedzwa ndokuti tigutsikane mupfungwa dzedu tinyatsoziva kuti gamba remagamba raenda
murongi wemabasa musangano remdc veteran activists association vakumbulani swanda vatsinhirawo kuti vanhu vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vasinange vachivamanikidza kuti vaende kubhuyera vachiti kuita izvi kwakakodzera sezvo iri iyo nzira yavanokwanisa kuratidza nayo ruremekedzo rwavo kuna vatsvangirai
ini ndiri umwe ari kuenda kunoviga vatsvangirai asi chandifadza ndasangana navamakomuredzi anobva kumatinots kuespies binger ndasangana vamwe nevakomuredzi anobva kubite bridge vauyawo pano vakamirira kuti tinge tisumuka takanaka kubhowera kunoradzika mutupfu wavatsvangirai mangwana
vatsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kusouth africa mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara vari kuvigwa kumusha kwavo kubhuyera mangwana ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti kuungana kwaitawo vanhu munhandare yefreedom square uku muguta reharare masikati ano kwaratidza kuti vatsvangirai vange vari munhu wevanhu uye vachemwa neruzhinji rwevanhu kubva kumasangano nenzvimbo dzakasiyana siyana munyika yese tabatawo muzei wenyaya dzezvematongerwo enyika vari joyce ngwenya kuti tinzwewo divi ravo
chokwadi chinoratidza kuti mushakabvu munhu anga achifarigwa nevanhu vanobva kumativi akasiyana-siyana hazvirevi hazvo kuti kupokana kwavari kuita vatungamiri vacho hakuna kwakuri kunyangadza asi zvangoratidza kuti vanhu vafunga kukanganwa nekupokana kuri kuitwa mubato reMDCT kuti vabatane kuti vange vachiona kuti umwe wavo apiwa bheria ine chiremekedzo
tanzwa mukuru vakamiririra MDC vachitaura vachamisa vachiti hurumende yangadai yakaratidza vatsvangirai ruremekedzo vachiri vapenyu kwete kuti nhasi vashaya vakuvaperekedza nechikopokopo kubhohwera vachipa rubatsiro nerutsigiro rwose tingati hurumende ingadaro iri kuresva here kupa vatsvangirai ruremekedzo rwakadai
pachivanhu kwatinoziva ri kune vara rinoti zita rinoti wafa wanaka inini pandanga ndichinyatsoongorora ndanditoti inini pfungwa dzangu deno angari Robert Mugabe asina kana kutombo nyaya yacho isina kana kutombonzwikwa kuti yaifamba sei saka hatirangarirei kuti vamunangagwa munhu ari muzanupiyo nhoroondo yekupokana pakati kwemapato anopikisa nezanupiyo iripo yakanyogwa hazvityise kuti vatoedza kuva pavanogona napo kuti vange vachiratidza kuti vane shungu nokuti hatorangarira kuti vakatomboenda vachinoona vatsvangirai vamunangagwa asi ichokwadi ndechekuti deno yanga iri hurumende inonzwisisa multi-party democracy vaide vakaratidza ruremekedzo kuboka mabato anopikisa nekuti mubumiriro remutemo arimo asi sokuona kwangu inini munhu akamira kuzhe vaedza vangozongoreswavo kuti vatadza kuti vaite vatsvangirai national hero asi zvaitwa zvacho ndofunga ngati ngozvikorokote dai
avo vanga vari vari Joyce Ngwenya vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa909 a.m. uye pa4930, 13860, 15460, 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318 nhamba idzi zvakare 0012024650318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri mu Washington DC, tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House wazivisa nasi kuti mutungamiriri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutsigira matanho ekuomesa ongororo dzinoitwa pakuti munhu atenge zvombo, zvichitevera kupfurwa nekuurayiwa kwevanhu gumi nevanomwe pane chimwe chikoro chepamusoro chemuFlorida. Gano renhau rehurumende muIran reIRNA razivisa nasi kuti zvikwata zvinobatsira munjodzi muIran zviri kurwisana nemamiriro akaita kunze mumakomo zvakwanisa kuwana pakawira ndege yaive nevanhu makumi matanhatu nevashanu. Veruzhinji vochema-chema kuti dai hurumende yaita kuti chirwere chegomarara chirapwe pasina muripo uye kuti muzvipatara zvese kusanganisira zvekumaruwa kuiswe michina inoongorora magomarara akasiyana-siyana.
Apo nyika iri pakati pekuchema vaive mutungamiriri webato removement for democratic change vaMorgan Tsvangirai avo vakafawo nechirwere chegomarara. Veruzhinji vanoti hurumende ikasakoshesa chirwere ichi sezvakaitwa chirwere cheHIV and AIDS, vanhu vakawanda vacharasikirwa neupenyu. Amai Tandaza Muhlanga vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndeyekuti hurumende ione kuti zvipatara nemakirinika zvarapa chirwere chegomarara pachena sezvo chopedza vanhu vakawanda.
Chirwere chegomarara ndo chimwe chezvirwere zvokuti inini, according to me, ndinotoona sekuti isi number 2 from being HIV positive. Saka dai zvaigona kuti hurumende itore chirwere ichi seriously, chitodeclare kuiswa mutemo wekuti anenge angobatwa ndozvaari atotanga kutreatwa freely. Ndo shuwire yedu nokuti chirwere chinenge chati wandei. Especially vakadzi tinogona kuita cancer yechibereko kana cancer yezamu. Saka chachinorwadzira chirwere ichi ndechekuti paunozochidiscover it will be too long. Iwe unenge watowanacho uchingofamba usingazivi. Paunozonanzerera nguva inenge yapera. Saka taida kuti hurumende pachayo itoita kana zvakaita sekuti itotsvaga vanhu vanofamba kumareserva macommunity muno mutown vachidzidzisa zvakasimba maererano nechirwere checancer.
Izvi zvatsigirwawo namuzvare Fortune Moyo avo vawedzero vakati pamusoro pekurapwa pachena hurumende inofanirwa kuita dzidziso dzakasimba zvakanyanya kuti veruzhinji vazive nezvechirwere chegomarara. Muzvare Moyo vati zvinosuwisa kuti nguva zhinji vanhu vanobatwa chirwere ichi chakomba.
Ndofungira kuti panofanira kuitwa more awareness on nyaya dzecancer. Sezvakaitwa awareness yeHIV and AIDS, ndofunga kuti cancer wo inoda kuti vanhu vadzidziswe zvakanyanya nezvayo, especially masymptoms, because in most cases unenge usingatombozivi kuti une cancer kusvika yasvika pastage yokuti airapiki.
Mozvare Petronella Furusa vakurudzirawo kuti hurumende itsvage mari yakangonangana nekurwisa chirwere chegomarara. Vati kuchengetedza utano hweveruzhinji, hurumende inofanira kutora matanho yoona kuti kuzvipatara zvese kusanganisira kumamisha zvawaniswa mishina nemishonga inoongorora gomarara kuti veruzhinji vapote vachitariswa.
Chirwere chegomarara ndinoona chiri chirwere chapedza vanhu makore anaya. Saka maonero angu ndinofunga kuti sehurumende inofanirawo kupa ukoshwa kune chirwere ichi sezvavakaita kune chirwere cheshura matongo. Kana kuchigadzirwa kana kuti mari fund yekuti ipe mari kuti vanhu vakwanise kubatsirwa kurapwa, nekuti kazvitarisa muno munyika yedu hatina mishina inokwanisa kubata cancer muzvipatara zvakasiyana-siyana. Vanhu vazhinji kuti atobatwa chirwere ichocho chegomarara anenge auya kuzvipatara zviri muHarare. Saka dai hurumende yakwanisa kukoshesa chirwere ichi sezvachakaita zvavakaita cheshura matongo, vanhu vakwanisawo kuwana access kuti varapwe chirwere ichi.
Munguva shoma yapfuura, sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende, amai Ruth Labode, vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende iite dzidziso nezvechirwere chegomarara sezvakaitwa kune HIV and AIDS. Amai Labode vati zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti chirwere chegomarara chikakurumidza kubatwa chinorapika.
Chikuru skuru stereki kuita zvatakaita neHIV kupinda stereki tichidzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chikabatwa chikakasika chinorapika.
Cancer Registry inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa negomarara huri kuramba huchikwira. Chirwere chegomarara ichi chinoda mari yakawanda kuti munhu arapwe, uye veruzhinji vanoti havakwanisi kuwana mari dzinodiwa idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nasi muAmerica izuva rekupemberera vatungamiriri venyika zvisinei kuti vaive vebato ripi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere. Vanoti sezvo Zimbabwe yatovewo nevaimbove mutungamiriri wenyika, zuva rakadai rinofanira kuti rivepo kuti mune ramangwana vanhu vagokwanisawo kuricherechedza vachirangarira zvakaitwa zvakanaka nevatungamiriri vavo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Dendere kuti anzwisisewo nezvezuva iri.
Zuva iri rine history inotonakidza. Kana vachili celebrate, hapane mapresident maviri akazvarwa mumwedzi waFebruary. Vekutanga ndi President Washington, vaiva ivo first president yeAmerica, America payakawana kuzvitonga kuzere kubva kumaBritish. Wechipiri ndi Abraham Lincoln akazvarwa mazuva gumi after George Washington, anova ndiye akabatsira kupedza hondo yakanga iripo panhau yeslavery. Saka mazuva aya akatanga ari kucelebrata bhavhatera vaWashington, asi nekufamba kwemakore razova zuva rekupemberera zvikuru zvakaitwa nemapresidents emuAmerica. Ini mutungamiriri wandinonyanyisa kucelebrata muAmerica ndiva Jimmy Carter. Kana vanoziva history yedu zvekare yeZimbabwe vanoziva kuti vaJimmy Carter ndo vakanga vari president Zimbabwe payakawana kuzvitonga kuzere. Ndo vakava mumwe vanhu vakaextenda roko rwavo kuti ngatibatsirewo Zimbabwe zvayawana independence kudai. Asi ndanga ndichingotarisawo pasocial media ndikaona kuti ruzhinji rwevanhu kuda zvokuenderana nevanhu vandofollowa inini. Andisati ndaona vari kuti kune mutungamiriri wenyika vaDonald Trump, Happy President's Day, Mr. President, vazhinji vanenge vari kuvanyomba. Andisati ndambonyanyisa kuzviona zvakadai mumakore angu ekugara muAmerica.
Isu vekuZimbabwe tingadzidza chinyi nezuva iri?
Sezvo tava nefomer president, I think zvakakosha kuti tifunge kuti tichazopembedza zvakanaka zvakaitwa navamugabe Spain. Ndinoona sekunge ndo zvinoita holiday iyi kuti maAmericans vanonzwisisa kuti vatungamiriri vavo venyika vaiita zvimwe zvinhu zvakashata zvakawanda. Kunyanya panyaya yeslavery, asi vanoziva rimwe chetera vanosarudza kurangarira zvakanaka zvavakaitirwa nevatungamiriri vavo vakasiyana siyana.
Avo vange vari Nanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere vari parunhare kuAmherst kwakare vachitaura naTononoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheHighlanders charova Chicken Inn nhasi Masikati kuti chisangane neDynamos mufinari yeZimbabwe National Army Charity Shield. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu waifanira kuve wakapera nezuro, asi nenyaya yekunaya kwaityisa uyezve nekuti nhandare dzedu hadzina zvekudhonzesa mvura, hauna kuzopera sezvo kwaive kuchipenya kwakanyanya kunoperekedza mvura yemudenga. Mutambo uyu wakamiswa Chicken In yakatungamira 1-0 asi Boso yadzora zvese izvi ndokurova maGamecocks nezvibodzwa zvabva kuna Adrian Silla nekuna Peter Mudua ndokupinda mufinari vakunda maGamecocks 2-1. Izvi zvauya mushure mekunge Dynamos yakarova Caps United 1-0 nechibodzwa chakakandwa nakudzai Ndemere. Asi vakawanda vakaona mutambo uyu vanofunga kuti maGreen Machine aifanira kukunda dai vasina kutadza kupinza Mambure mikana yakawandisa yavakawana. Murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anoti vari mudenga nekufara nekukunda kwavakaita, achiti iye ari kutarisira kuti mwaka uno zvinoramba zvakadaro.
Funga zvinofadzawo kuti chitango nekuhwina, but ndofunga kutanga and kune mutoro wakakura kumberi uku zvekuti tinongoshuvira kuti dai taramba takadzivisa hana dzedu pasi taramba tichishanda tinodaira kuti naMwari zvinhu zvinogona kutiitira.
Mutasa anoti ari kutarisira kuti vatambi vake vechidiki vachashanda nesimba zvekutora mukombe weKasolaga Premier Soccer League uyo vakapedzisira kutora muna 2014.
Sechikwata cheDynamos tarisiro ndiyoyo yagara iripo yekuti kana uri Dynamos kana gore rakapera makaita number 2, munenge mundotori netarisiro yekuti aiwa gore rino kazvatakaita number 2 tinofanira kuita number 1. Asi tinoziva kuti mutambo webhora asi ndo tarisiro yedu yegore rino, zvikatotadza kudaro zvinorakidza kuti takundikana.
Dynamos neHighlanders dziri kusangana mufinari musi wa25 kukadzi. Chikwata chatora mukombe uyu chichawana mari inoita iyo zviuru 10 nezvishanu zvemadhora. Pari zvino mukombe uyu uri mumaoko eCaps United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutaura pamusoro peurongwa hwekuradzikwa kwavatsvangirai avo vari tiri kutarisira kuti vacharadzikwa kumusha kwavo kuBohera mangwana. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Kanyorovera kachibva kuna Cindia Mare, hatina musha panyika, kachitisvitsa kumapeto echirongwa. Totarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Mutumbi wavatsvangirai unosvika kuBohera, uko waendeswa nechikopokopo chehurumende. Veruzhinji vapiwa mukano wekuonekana navatsvangirai apo mutumbi wavo wapfudzwa nepamuzinda webato reMDC paHarvest House muHarare ukazoendeswa kuFreedom Square. America yacherechedza zuva revatungamiriri venyika kana kuti President's Day. Tapatashika kumagumu echirongwa chedu cha nasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwana ani na 6 a.m. Apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga. Ndokusiyai muina ntungamiri ngomo achikupai chirongwa chendebele.